chete harigadzirisi nokuti dambudziko riripo iko zvino nderekuti hurumende haina kugona kuita zvaifanira kuita zvaifanira kuwandutsa upfumi hwenyika kuti hurumende igone kunge ine mari yakawanda yokunze yatiri kushandisa nokuti dambudziko ratinaro iko zvino nderekuti hapana zvirimwa nezvicherwa zviri kutengeswa zvichiunza mari inobatsira kuti zvinhu zvinodiwa kuti zvibhadharwe munyika yedu nehurumende nevasiri muhurumende vagari vemuzimbabwe tigone kuita zvatinofanira kuita. Mari iyoyo haisi kukwana, yakatoderera nokuda kwekuderera kwemitengo yepasi rose, zvakare nokuda kwekushaika kwemvura kwakaitwa gore rino, nezvimwewo zvakaita sezvakaitwa nehurumende kuvimbisa vashandi vayo kuti ichavapa mabhonasi iyo isina mari. Zvakare iko zvino vakavimbisa varwi verusununguko kunzi vachapuhwa rubatsiro, iyo mari yacho isipo. Saka izvozvo zvaita kuti zvinodiwa kuti zviitwe nehurumende zvikure chose, asi kahomwe kacho kaite kakari kadiki diki. Saka tawanza mbambo padehwe reshindi.
Asika vamangudya vari kuti ndo zvakambotaurwa nevanhu pavakaunza ivo mabond coins nekudaro havasi kushamisika nemashokwai.
Zvakasiyana chose. Mabond coins anga aripo kubatsirana nemari yokunze, nokuti mari yokunze yanga isingagoni kutipa change. Saka zvakanyatsouya zvichishanda pamwe chete nokuti mabond notes anga achibatsira kuti munhu ukatenga panzvimbo yekupuhwa chimukuyu kana kupuhwa zviwitsi zvanga zvichiitwa zviya nokuda kwechenji, yaibatsira kuti pave nokufamba kwakanaka kwemari. Iyi yemanotsi yakukwikwidzana nemari yokunze. $1 yebond note yakukwikwidzana ne$1. Zvichireva kuti pave nedambudziko rokuti munhu akusarudza kuti ndinoda here kubata bond note kana kuti ndobata mari yokunze. Saka munhu wega wega anofunga anotoda kubata mari yokunze isiri iyi yebond note, nokuti yebond note iyi inofamba zvakare nokubata kwatinoita upfumi hwedu. Sekuona kwatinoita kana pari zvino, kusawane discipline kwehurumende ndokunoita kuti mari ikurumidze kushaya uremu hwayo.